Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Ndo tumekwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau vanosiya basa. Komiti yeParamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva. Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau vasiya basa. Izvi zvatsigirwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti ndo zviripo. Mutoro wedu nhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Imwe nhengo yekomishen yeZEC yaramba kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti amai Makarau vakanyorera nhengo dzese dziri mukomisheni yavo nezuro Manheru pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave kusiya basa. Nhengo iyi yati amai Makarau havana kutaura zvikonzero, asi vanonzi vakatoti havachatodi kuve nechekuita nezvekufambiswa kwesarudzo. Tatadza kubata amai Makarau kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Bepanhau reZimbabwe Independent rabuditsawo nyaya ine chekuita nekusiya basa kwamai Makarau. Zvichakadai, mutungamiriri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vati kubva pabasa kwamai Makarau hakuna zvakunoreva kana mukomisheni iyi muchakazara vanhu vakarerekera kuzano PF.
Hatifari nazvo ba, nekuti one tiri kuona kunge Rita Makarau victimizwa nejunda. Zvese hatifari nekuti junda inovictimiza. Rita ari kusiyiswa basa nekuti vanenge vachiti uri weG40. So hatifari nazvo ba. Asi isusu chatanga chachiri chekuti ZEC yacho itochinjwa vari vese zviri pachena, and tozochuza vanhu isusu vatinoda. Kana zvaramba izvozvo munoyeuka kuti isusu tiri kuzinera nekunera nekukodi nekunoku MDC Alliance. Takatoita resolution yekuti tinoda kuti election ibatwe neSADC, ibatwe neAfrica Union, ibatwe neUN. So zvaitwa tamana mai Makarau izvi pasinazvo zvirwa nejunda hasi kufara nazvo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vati amai Makarau vanofanira kuzivisa nyika kuti sei vasiya basa.
Chokutanga toda kuziva chikonzero kuti zvii zvaitika kuti mai Makarau vasiye. Vanofarira kupa vana veZimbabwe tsanangudzo kuti sei vaita izvozvo. Dambudziko ratinaro ndiro kuti vamagade hatiri kuziva kuti nemhaka yei vamagade vaisiwa ipapo, uye tatagara isu vemapolitical party tisiri kushanda zvakanaka navamagade. Vamagade ndo vakambotidaidzira mapurisa taenda kuZEC kune zvikumbiro zvedu. Saka togona kuita dambudziko kuzoshanda paZEC semapolitical parties, but tiri kuda kuti sarudzo dziendere mberi. Asi tinoratidza kuti pane chinhu chakaitika kuZEC kana pane pressure yawandira mai Makarau kuwanikwa vasiye basa. Saka totoona kuti pane dambudziko ipapa, vanogona kunge vakaona zvinenge zvichiitika zvavasingazogoni kudavira mangwana. Saka tiri kuti dene vatsanangura kuvana veZimbabwe kuti chii chavano, chii chakonzera kuti vasiye basa saivo vanga vakatungamira ZEC parizvino.
Gweta, uye vari mutungamiriri webato reNCA, Vala Momaduku, vatu veruzhinji vafanira kumhanyira kufara kuti amai makarawo vasiya basa.
Zvino tikwanisa kukanganisa maelections sekuona kwati tiri kuita tichada kuzoona kuti irizeni yavo yakadi, asi sekuona kwati tiri kuita zvinokwanisa kunge ivo vari vamai makarawo vaakuona kunge maelections aya haazofambi nenzira yavanga vachifunga kuti inoita, nekuti kuchinja kwaita hurumende nekuwanda kwaita masoja kuti hurumende iyi ndiona kunge vamunangagwa nemasoja. Havasi vanhu vakatarisira kuti 8 months zvikapera kuri kuti vanhu vezimbabwe vati havachavadi, votobvuma kuti haakubuda mupawa. Mataurire avari kuita, urongwa hwavainawo ndehwe vanhu vada kugarira pamasimba.
Mapato anopikisa akamboratidzira achiti amai makarawo vasiye basa, achiti havasi kufambisa basa zvakanaka, vachiti munhu akarerekera kuZANU-PF sezvo vakambove nhengo yeparamende inomirira ZANU-PF. Mapato anopikisa anoti vamai makarawo vanga vachitadza kufambisa basa zvakanaka muchirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vanga vari mutevedzeri wamai makarawo vaimanewo Magade ndivo vanzi vave kufanobata matomu sasachigaro weZEC Studio 7 anokwanisa kubata vamagade kuti nzwe divi ravo. Anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZEC vaJustin Manyawu vati hapana zvavari kuziva nezvekusiya basa kwamai makarawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Vechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanoti vari kuratidza chido chekunyoresa kuvhota gore rinouya. Vanotiwo vatonyorera kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuZEC kuti nguva yekunyoresa iwedzerwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanobudisa mashoko muMTC Youth Assembly vaBrian Dube vanoti vari kuona kuti zvirongwa zviri kuitwa nemapata akasiyana siyana anopikisa zvekukurudzira vechidiki kunonyoresa kuvhota zviri kushanda. VaDube vanoti sebato vari kufadzwa zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kunyoresa kunovhota.
Irole yevechidiki vemuZimbabwe yemayouth emuZimbabwe ndeyekuti tinofanira kuti tichengetedze ramangwana redu kuburikidza nekuti tiregiste kunovhota in numbers, and tiri kufara kuti sekutaura kwandiri kuita nhasi kubva pavanhu vanogona kusvika mamiriyoni maviri vachi varegista kuvhota, tine vanopfuura 1 million vakaregista vari vechidiki.
VaDube vatiwo vane chirimbo seMDC kuti sarudzo dzejekerere dzinogoneka muZimbabwe. VaDube vati kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF yeve yakamboomesa musoro nenyaya yekugadzira mitemo ine chekuita nesarudzo, zvido zvavo zviri kuzadziswa pashoma nepashoma.
Tine chivimbo chekuti zvinogoneka kuti tiwane maelections ari free, fair and credible. Chikonzero nekuti tiri kuona kuti nekuramba tichisimbirira panyaya yekupusha kuti mareforms aitwe neZEC kuti tiwane free and fair elections, zviri kuratidza kuti zvinogona kuitika chero process yacho yemareforms iri slow, but tinogona kutaura kuti kusvika pari zvino izvozvi pane zvakawanda zvaitika zvinoratidza kuti madimanzi edu zvishoma nezvishoma ari kuramba achigamuchirika. Sekungoti pamavhiki maviri apfuura iwaya tiri kuona kuti takwanisa kuwana dhimandi yedu yekuti pawane alien vote, chinova chinhu chaichichiratidza kuti chachimbonetsa panguva dzapfuura. And tinoona kuti nyaya yemaproof of residence yanga ichinetsa vanhu yakaendawo ichirelaxwa zvekuti vanhu vakwanisa kushandisa matsamba emakanzura kana tsamba yangonyogwawo chero neshamwari yako kana nani kuti zviite.
Munyori muboka revechidiki reMDCT Valavmo Chinoputsa vati vose vechidiki vatonyorera kusangano reSEC kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutarisirwa kupera musi wa16 zvita chiwedzerwe mazuva. Vachinoputsa vanoti zvakaitika munyika zvinosanganisira kutorwa kwenyika nemasoja zvakadzorera shure chirongwa chekunyoresa, vakati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokunyoresa zvakare vari kunzvimbo dziri pedyo navo.
Boka rekunyoreswa kwevanhu kuvhota kana kuti boka rinoZEC tarinyorera kuti vawedzere mazuva anoita kuti vanhu vakuvese vakwanise kuzowana mukana wekunyoresa kuvhota. Nekuti chokutanga chatatarisa ndechekuti programu kana kuti kunyoresa kuri kuitwa kwakanganiswa chaizvo ne kupindira kwakaita masoja mune zvematongero enyika nekuti vanhu vakanga vasingachatarisi kuti vanhu vanofanira kunonyonesa kuvhota asi vakanga vatarisana nekuti zvinhu zviri kufamba sei uye nyika chaiyo pachayo yakanga iri kutyisa kuti vanhu vaigona kufamba famba vachiita zvese zvavaida saka tiri kuti kupindira kwakaita masoja kwakaunza kwakakanganisa kunyoreswa kwakanga kuchifanira kunge kuchiitwa so neizvozvo tiri kuda kuti vanhu vange vachiwaniswa mumukana wekunyoresa
padande mudande rezek zvinoratidza kuti pari zvino kusvika china vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana masere zviuru ndovanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Komiti yeParamende inona nezvemutemo yapedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill. Vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvisarudzo ugadziriswe wese patsva pane kuti urambe uchiiswa zvigamba zvigamba nguva nenguva. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo komiti iyi yange iri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pezvikamu zvitanhatu chete zvine chekuita nezvekunyorisa kuvhota patsva, vanhu vakawanda vaitaura zvisinei nezvikamu izvi uye vairatidza kuti havasi kufara nemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vamwe vakaita savaFrederick Misi vakaudza komiti kuti zvakakosha kuti vanhu zvikuru sei vechidiki vadzidziswe kuti zvakakosherei kuvhota musarudzo. Vakati vechidiki vazhinji havasi kunyorisa kuvhota nekuti havana ruzivo pamusoro pesarudzo.
Panofanira kuve paine an organization or a system inofanira kuve iri mandated kuti idzidzise vanhu ivavo zviri pamutemo. Like I would suggest like my district administrators ane macouncillors nemasabhuku that it becomes mandatory kuti pakangoya exercise yakadai so vane duty rekuenda muzvikoro mune magroups evanhu vachidzidzisa vanhu kuti why it is very important to vote.
VaHebert Komba vati mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa wese kuti ugadzirise zvinhu zvakawanda zvinokanganisa sarudzo zvakaita semhirizhonga. Vatiwo imwe shanduko yavanoda kuona ndeyekuda kuona kuti vaye vanokonzera mhirizhonga asi vachida kukukwidza vanofanira kubva vatoburiswa musarudzo.
Munhu a candidate who propagates for violence should be criminalized. To that same person anofanira kubviswa murese. Because it doesn't make sense to keep a candidate who is propagating for violence. I abrogate the constitution ino promote out vanhu vanga vachiita kodzero zavo. So party inenge yadaro be asked to replace that person. Oh, munhu anofanira kubviswa, then the person ari kondesta naye o declare kuti ndiyadi a win.
Amai Jane Chifamba vakaudzawo komiti kuti sarudzo dzemuno dzinofanira kuongororwa nevanhu vese vanoda kuita izvi uye vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka. Vanotiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuti upe mukana yakafanana kuvarume nevakadzi nevechidiki.
Mamwe madzimwe nyika ngadziuye dziongorore maelections mukati menyika yeZimbabwe uye ndichitaura kuti 50-50 ngaivepo, kwete kungoramba kwangu nemagogodera cheche kumusoro kungakuzanga nemayouth nemadzimai ngava veko muparamendi vachiuya nepfungwa itsva kwete kuramba chine pfungwa sharu maita zvei.
Vamwewo vakati munhu wese ane makore gumi nemasere kana kudarika anofanira kuvhota asingade achida uye inofanira kukuve mhosva kusavhota. Sachigaro wekomiti yamai Priscilla Misahera Mushonga vati zviri pachena kuti munyika yese vanhu vanoda kuti mutemo wesarudzo ugadziriswe wese.
Nyaya dzakanyanya kubuda dzadziri dzekukumbira kuti tiri kuda kuti mutemo uyu tinatsougadzirisa uri uzvese kwete kuti muuye muchiti nhasi mauya nechigamba icho mangwana mauya nechigamba icho kwakuchichemerwa nyaya yekuti ngatingotarisai mutemo wacho wese.
Vati vachagara pasi nekomiti yavo vonyora gwaro ravachatura kuparamende. Vanoona nezvemabasa ekuburiswa kwemashoko musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaMoses Chibaya vakurudzira paramende kuti inatsobuda nemutemo unofadza munhu wese kuti vanhu vapinde musarudzo vachifara.
Saka isu seboka reelection resource center tiri kukubvira kuti parliament ka ingadai yauya nehwaro kana yatingati road map inonyatsoratidza kuti legal framework yedu ichamira sei tisati taenda kumaelections a 2018.
Mutungamiriri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa vakataura pakugadzwa kwavo kuti vanoda chose kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitetsenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuPalestine aurayiwa nemauto ekuIsrael muGaza nhasi zvichitevera kurwisana kwaitika muzuva rehasha rachevedzerwa nevekuPalestine zvichitevera kucherechedzwa neAmerica kweJerusalem seguta guru reIsrael. Bazi rezveutano razivisa kuti Mahmoud al-Masri ane makore makumi matatu ekuberekwa aurayiwa mukurwisana kwaitika kumugano neIsrael. Nyika mbiri dzekumabvazuva kweAfrica dzinoti danho remutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekucherechedza Jerusalem seguta guru reIsrael rine njodzi uye rinogona kukonzera dambudziko mupasi rose. Mamwe masangano anoona nezvesarudzo munyika anofara nemari yanzi ichapiwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kufambisa sarudzo dzegore rinouya, asi vanoti mari iyi inofanirwa kushandiswa pajekerere. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitura bhajeti nezuro gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakati ZEC ichapiwa mari mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri kana kuti 132 million kuti ishandise pasarudzo dzegore rinouya. ZEC yakambopiwa madhora mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million kutanga kwegore rino kuti ishandise pachirongwa chekunyoresa kuvhota kana kuti biometric voter registration icho chiri kuitwa munyika. Mukuru weboka rinoona nezvesarudzo munyika reElectoral Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini, vanoti vanokudza zvakaitwa nehurumende zvekupa mari ZEC kunyange ZEC yaitarisira madhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana kana kuti 274 million kuti vaite sarudzo pasina zvipinga mupinyi. Vachimhiri vanoti kana zvichienzaniswa nenguva yakare zvaitwa nehurumende zvakanaka, sezvo kare mari yaibva kuhurumende yainge isingakwani zvakanyanya, zvakare isingauye nenguva. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZim Rights vapasi munonyakureba ava vanoti mari iyi ichavandudza mashandiro eZEC.
Danho ratorwa nehurumende rekuwedzera mari inoshandiswa neZEC kuita maelections mugore rinoteera neprocess yekurejesa vanovhota kana kuti vanhu vavhote. Mari yatinofunga kuti ichawandudza mashandiro eZEC nekuti sekuzva kwata ticha ZEC yanga ichishanda nebudget rekuma 70 million. Zvirovati mari yakanga isingakwana ende yakanga ichigara ichicomplaina, saka tinotarisira kuti mari yapohwa ichawandudza mashandiro ayo.
Vanyakureba vanokurudzira kuti mari ishandiswe zviri pachena sezvo iri mari inobva kuvanhu.
Asi chatinokurudzira ndechekuti kuhurumende, isu semacivic society organizations tinotenda kuti hurumende inofanira kuwedzera transparency mumashandisirwo ari kuitwa mari neZEC. Ndochatinonyanya kukurudzira chokuti as long as zvinhu zvinge zvakangojeka chete zvinofamba zvakanaka. Saka todaira kuti hurumende iripo iri kukoshesa nyaya dzetransparency and public accountability for my public funds. Ndozvatinokurudzira izvozvo.
Mumwe anoshanda neCatholic Commission for Justice and Peace kana kuti CCJP vaRonald Mubaireni vanoti mari yesarudzo ichapiwa ZEC ishoma. VaMubaireni vanoti hurumende inofanirwa kutora mari kubva kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro vanoti rakapiwa mari yakawandisa asi nyika isiri pahondo.
Gawa wedzere. Ngato bvisa kusiya iwo gwesa mari kuzekori nemutoro. Dari kuendesa kumari inenge ichiwestiwa ichiya zvekuita. Kusitori nani. Bosi kuenda kuma election vanhu vanobva kuti tabiriro. Gawa ite zviri free and fair kwete kutaubira vanhu nekuti hakuna mari.
Mutauro weMDC inotungamirirwa naVamogeni Tsvangirai vaObed Gutu vanoti mari iri kupiwa Zeki imari inogona kuita zvakawanda ikashandiswa zvine mwero. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chiguriwa.
Zvichakadaro, vashandi vehurumende vanoti vari kufarawo chose nebhajeti rakaturwa muparamende nezuro negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Iro rakaisa chikamu chemari yakawanda ichashandiswa nehurumende kumihoro yevashandi. Vachinamasa vakadzivisa kuti nyika inotarisirwa kushandisa mari inoita mabhiriyoni mashanu nezviuruzana zvemadhora mugore ra2018. Pamari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende iyi, zvikamu zvinodarika zvishoma 60 kubva muzana zvinotarisirwa kuenda kumihoro yevashandi vayo. Vachinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichaisa parutivi mari inoita $176 million ichashandiswa mukubhadhara vashandi vayo mabhonasi egore rino, kunyange hazvo vachizowana mari idzi mumwedzi yakasiyana. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti bhajeti iri rarakidza kuti hurumende inokoshesa vashandi vayo. Ngatinzwei vachitsanangura. Bonasi maitambira, takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichiitika makore apera. Asi zvinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti izvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutotakuti dai vatangakubhadhara avo, asi dai vatanga kubhadhara vanhu. But achini chakakosha chatinofanira kunyenyesa sekuti bhonasi isapata.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidikawo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iroro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboizwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivava ngavatombata. Pane chikonzero zvakatoiswa nehurumende, asi tisionerebisisitevevashandi kana zvekumisa vashandi basa zvichida kuitwa, tinotarisira kuti hurumende inouya kwasii, totaurirana tonzwisisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera towirirana, asi pari zvino tinongonzwa zvichitaurwa isi hatisatambutaurwa nezvazvo.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Sachigaro weSouthern African Political Economics Series kana kuti SAPES, Dr. Ibo Mandaza, vanoti mhuri yeZimbabwe inosungirwa kushanda pamwe kuitira kuti pave nehurumende yeveruzhinji isingatungamirwi nemauto. VaMandaza vataura mashoko aya nhasi pamusangano waitirwa muJohannesburg muSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
VaMandaza vati havaoni mauto achibva nekuchimbidza mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Naizvozvo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti pave nehurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akasiyana-siyana. Vati izvi zvikakundikana pachave nekusagadzikana kwezvinhu munyika. VaMandaza vatora mukana uyu kushora bato reSADC neAfrican Union mukutadza kwayo kugadzisa matambudziko eZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuti masangano aya ya ana hanya ni muri ya Zimbabwe wakuruzira mauto kuti adzokere kumakamba avo.
Kavutika kuti zatika mikamedwezi kuchaita kuti wanu wazinji wakwari anga zaita kuti tite Peace and Reconciliation Commission ni ukurumiza wanu wazinji wakwara wakwara zata kuti kunyara rondoro udiwa shukuru mikamedwe atisata ziwa chowali kuzuneza itika ezi takukona kutisajokela ku democratic rule lini
Vachitaura pa musangano uyu amai kuda kwashitsitsike mukuru anoona nezvetsvagiridzo nekusimudzira kodzero yemadzimai vatiwo kune zvino gumi zvinosungirwa kuitwa kuti pave nerunyararo munyika.
Pane 10 point plan yakagadzirwa nema organizations maire kuZimbabwe, Zimbabwe Election Support Unit ne Election Resource Center. Vachiti izvo pane zvinhu 10 zvinofanira kunge zvichiitika muZimbabwe kuti maelections edu aite free and fair. Chekutanga ndeyekuti mitemo yese yemaelections inofanira kunge ichitedzera neconstitution yedu. Tinofanira kunge tichiona kuti ZEC iri independent here and iri kuita basa raro nemazvo. Ichitatu, panofanira kunge pasina political violence, panofanira kunge paine transparency, panenge zvinenge zvichiitika kumaelections.
Aichitsike vatiwo masangano emadzimai haana kufara nekubatwa kwakaita amai Grace Mugabe panguva iyo mauto akatora nyika nechisimba. Vati ruzhinji rwevanhu vakashora nekupomera amai Mugabe mhosva yekuipa kwezvinhu munyika.
Inini ndinofunga kuti nyaya yekubatwa kwaiitwa Grace panguva yeku yakaitika iyi muna November haina kumira zvakanaka kunesu vanoshanda nemadzimai, nekuti Grace anga achitukwa achinzi ndiye munhu akakanganisa nyika yedu zvaitwa zvimwe zvacho hazvitombotaurika vachishandisa mazwi anoshoropodza Grace, asi vasingatauriwo kuti murume wake Robert Mugabe ndiye anga ari muridzi wezvinhu zvese zvinge zvichiitika.
Mudzidzisi wezvedzidzo zvepamusoro-soro paVits University vaTrust Matsilele vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuunza zvirongwa zvichabvisa masimba emauto mune zvematongerwo enyika. Vanhu vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti dambudziko rakatarisana neZimbabwe iguru, naizvozvo mhuri yeZimbabwe inofanirwa kubatana pamwe nekupiwa rutsigiro neSADC neAU. Musangano uyu wakarongwa neSouth African International Institute of International Affairs. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezve budget rakatorwa neZuro muparamende negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Tipei pfungwa dzenyu, tinzwewo maonero enyu pamusoro pebudget iri. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanosiya basa. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill. Vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva. Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende mubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Musanga nantungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthwakazo muhle isikhathi nguwa past 7. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngenjabulo mhla ka 8 kuMpalakazi 2017. Muntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingcwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mugabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Thina okwakathesi vele asicabanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini, kumbe iyabuya nini.
Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yamukelwa ngembono etshiyeneyo uzulu lezisebenzi.
Uyathola ukuthi isikhathi esiningi singananzeleli singazwisisi ukuthi amalobolo ngawani njalo adalelweni because besisuka sesi-abhuza amalobolo lawa sesithi ngenxa yokuthi umuntu ubhadalelwe sokumele a-abhuze.
Kambe udlakela bungaba bubangelwa ikungazi injongo yosiko lwamalobolo na?
Uhlelo lwe-Woza Friday lamhla silomhlabeleli we-Rumba ugibela bemsola iphethe indlalade lakhe lesithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemithetho ukufakazile ukuthi uMakarau uchiye umsebenzi ngoba ebesele msebenzi eminengi.
Ukusenjalo, iZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mugabe esihlalweni. Lamazwi ethulwe izikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University yeJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekhuluma eUniversity yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kwimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series SAPS uMnumzana Ibo Mandaza uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. UMnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende omanyano ophethe kwesikhatshana kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana uveza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko yezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit RAW unkosazana Kudakwashe Chitsike uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe kufuze inhlanganiso ye-African Union AU le-Southern African Development Community SADC ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethulwa kwahulumende omanyano esikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU failed Zimbabweans by not.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezinhlanganiso kutsho mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Kwenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze isadeki ibuyisele isithunzisayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lohulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana, kuza kuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke, amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi le ndima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu, hathi kuziphatha amandla zikahulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, New Benedictine Hlapo.
Umanyano wa mabandla aphikisayo awe OMDC Alliance namuhla usole uluhlu lwendleko zikahulumende iNational Budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele parliamente kawasoze ayisekele kumbe ukuyivotela li budget. Umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano namhla eHarare uthe kaboni uhulumende we-ZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uBiti uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo.
Kusenjalo izisebenzi zikahulumende zithi akukho okuningi okuthabisayo ngoluhlu lwebhajethi lolu ngoba lanxa bezathola imali yebonus iyabe isiphuzile njalo lamandla ayo esephansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neva Nyahunzwi uthi abakwamukelayo ukuthi kukhutshwe izisebenzi zikahulumende ezaziwa ngamabizo kuphela ama-cost workers.
Thina okwasakuthe sivele asidabanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibili ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona but ukuthi kona iyabuya yini vele akulaqiniso because okwakathesi ukhanya imali yangkhona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Yabuya imali yangkhona but yabu nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe isiluzile vele ivalue thina siyabe senzile square eziningi kakhulu.
Kodwa okunye likuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengababalisi ukuthi khona kutakona ama yuthi lawa thina besikhona ibola lo ngama-ghost workers ku-previous government leyana. Beyala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kuthi kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhampeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani ante kathesi kade sebefrizile ukureporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi imali yangkhona ikliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu so kulama-project because of i-new curriculum lay so bangamisa umsebenzi abantu labana bakhathe amanye ama-teachers and ukhanya laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement khonoku kuyenza ukuthi kona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuza indawo ezokufundisa.
Lo ngumnumzana Neva Nyahunzi isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North sixoxela esewange.
Inja Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoto ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. nango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing. Kambe amalobolo angaba ebangela ukulwa kweminye imizi na ngoba abanye bengazwisisi isizathu sawo. Lokhu ngokunye ukuphume kunkulumo mpikiswano eqoqwe ngenjongo yokunanza umkhankaso wokwehlisa udlakela emulini we 16 days of activism against gender-based violence. Umkhosi lo uqhutshelwa namhlanje e-American Space koBulawayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma namhlanje e-American Space koBulawayo kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-Amagugu International Center ibambene lenhlanganiso ezibalisa i-NAS American Space le-Women's Media behlonipha i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngaphansi kwesihloko esithi Lobola Practices versus Perceptions in the African Culture, How Inconceptions and Malpractices of Lobola Have Contributed to gender-based violence. Umnumzana Nyathi uthe ukungazi kanye lokuthi abesilisa sebelotsholelwa yikho sekulokuxabana emakhaya. Uchazele abantu isizathu sokulobola ethi kudala umuntu wayelotsholelwa njalo umuntu wesifazana uqakathekile, indoda yayingambeki isandla ngoba wayebuzwa izalukazi ukuba wenzani, ethi njalo ilobolo liqakathekile kakhulu esintwini njalo isisindo siya ngokuthi ngaleso sikhathi yini eqakathekileyo.
Sikuzwisise kuhle kulokhu ngoba sithesiiitution inabantu which is why I have tested that and I have to say that.
UNkosikazi Lumbidzane Maphosa uthe labo abahlukuluza imuli zabo babona sengathi bengalobola sebenelungelo lokuhlukuluza.
Ukuhlukubeza kwabomama nendaba yamalobolo mbona ngani kwenziwa ngabantu abangazwisisiyo i-concept yelobolo. Umuntu uyalobola ezele ukuthi wena usungu-one usiyi-property yami, but ayisikho khonokho. Umuntu wangkhona ungambona esenza njalo uyabe vela elengqondo leyana yokuhlukumeza umuntu.
Ukuhlukuluzwa kwabomama akuthakazelelwa ngabantu abaningi okuchazwe ngunkosikazi Sikhululekile Moyo.
Mina ngujabuleli njalo lo mthetho wokuvumeli ngoba ukulobola kuhlanganisa ubuhlobo. Njalo mina ngingumama ngiyabe ngiseyakwandisa imuli yalapho engiyakwendela khona.
UMnumzana Thafatswa Sigauke uthe indaba yelobolo uyayihlonipha, uhlupho luba khona kubobaba abayabe bekhulele umuli ezingahlalisananga kuhle. Umuntu ukhula lakho akuthathe akuse emuzini wakhe.
Ngilobola ngisekela because this kind of very cultural, especially my mom passed this is level of Antoine. In the business, I don't know that pass the community changing who's one good guy. Oh, so good on a local so say, within the dinner, Yakula, who environment in the Nakusavas Alabanzani.
IZimbabwe iphakathi kokuhlonipha ilanga le-gender-based violence kodwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ikakhulu kusiya kusanda ezweni. Kulandela ukubusa kwebutho sekunemifanekiso ephume kumabonakude ephuma itshengisa isotsha lihlaba owesifazana ngempama okungokunye osokusolwe nguZulu bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kuyaphambili. EZimbabwe omama abaleminyaka elichumi lanhlanu kusiya kwabalamachumi amane lasitshiyangalonye kusukela koyedwa kusiya kwabathathu sebaye babhekana lokuhlukuluzwa. Kuthi oyedwa kusiya kwabane basukela ukuhlukuluzwa besukela kuminyaka elichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngoluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lweState Department lweMelika soluxwayise izizalwane zalelo lizwe ukuthi zilimuke lapho eziyakhona kwamanye amazwe kulandela ukunanzwa kwedolobho leJerusalem ukuthi isigodlo se-Israel okwenziwe ngumongameli Donald Trump.
Umthethwandaba weleMelika usugwebe ipolisa ukuthi lihlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa lilecala lokubulala umuntu onsundu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezichothoze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe ibudget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lePhalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi umongameli Emerson Mnangagwa wayala kudala esangumphathintambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe, ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonishwe isisekelo sombuso.
Indaba leyo ukuthi i-devolution ayimanezeki uhulumende kalamali yokuthi ayisustaine ngendlela esayicela ngayo sibhala i-constitution ayiqalanga namuhla. Umnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalament nge-devolution ukuthi sokulo minyaka ingayezwa kwenzakalani ngayo, nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki nemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avele avela ebantwini, ngesikhiwa kuthiwa khona the power to govern is derived from the people, okutho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azibisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
ngicabanga ukuthi nxa singaqale budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho izabelo zivunyelwe ukuzibusa. I-devolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha, sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje kulamaqembu abesifazana ayithoba mnembili adlala umdlalo wenguqu azaphatheka kumncintiswano oqoqwa yinhlanganiso yeThemba Lethu Foundation. Waqala kusasa kobulawayo endaweni ye-Railton Sports Club. Kubika uJoseph Njanji.
Lonyaka ngomnyaka wesibili inhlanganiso yeThemba Lethu iqhuba umncintiswano wenguqu obuthanisa amaqembu abesifazane. Njalo amaqembu angene kumncintiswano walonyaka angagoqela ele Inline Academy elikusibaya sika Group A ndawonye lele Magwegwe, ele Ubuntu kanye lele Highlanders Royals. Kusibaya sika Group B kule qembu le New Orleans okuyileli nqobe nyakenye, ele Black Boots, ele Zetharapi kanye lele Sobukazi. Ilunga lenhlanganiso yeThemba Lethu ubheka impilo Ndlovu uthi injongo yabo ngeyokuthuthukisa abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Iproject iyazama ukuthi ikhangele lodubekayo. Isabelo sakithi kakhulu silokuhlupheka, so yikho sizama ukuthi at least sizame ukuthi sibancede labo bezizwe bengabantu abaphila njalo abalungele elifana nelabanye abaphila kwamanye amazwe athuthukile. Ngokubona kwami bona ngani i-tournament yalo nyaka izame ukuthi ithuthukise kancane ngalasiye but
phezu kwemidlalo yamaqembu abesifazane lonyaka inhlanganiso yeThemba Lethu imeme yamaqembu amane ukuthi azolibazisa izibukeli njalo lawa ngabalisa elentatheli izindaba elabadlali asebathatha umhlala phansi abesifazane ababedlalela iqembu lesizwe lama-Mighty Warriors kanye leqembu le-Packers Inn okungeyinye yezinkampani ezisebenzisana lenhlanganiso yeThemba Lethu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Kusasa ngomgqibelo zonke indlela ziyabe ziqonde endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ku-Hall 3 lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yokudinga amaqembu azintshantshu emidlalweni we-volleyball emazweni angezansi yezwekazi lase-Africa. Le midlalo iqala kusasa isiyafika emaphethelweni mhlazilitshumi lesikhombisa kuyona le inyanga kaMpalakazi, njalo kungenwa mahala enkundleni. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala umdlalo walo wesibili wesibaya sika Group C kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships ngensonto lapho elizadibana khona lele Angola. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Lesotho, okutsho ukuba lona lele Lesotho walo mklomelo wodwa, kuthi ele Namibia lile mklomelo emithathu ngemva kokunqoba ele Angola nge-1 kanya. Limidlalo iqhutshelwa elizweni leZambia edolobheni leKitwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGibela Bemsola ephethe idlalade lakhe lesithupha asanda kulethula.
Omunye nomunye angithi wapiwa kwake, omunye nomunye angithi unempiwa sake, omunye nomunye angithi unento ayithandayo. Omunye nomunye angithi wapiwa kwake, omunye nomunye angithi wapiwa sake, omunye nomunye angithi unento ayithandayo.
Ugibela Bemsola ke lo ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds besithi bayangikhohlisa, okuyiyo umnikazi wesihloko sedlaladi. idlala teleli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi vakatshenjela okutsho ukuthi abahlakaniphileyo Zwani mbambo sika satani vezi kumba kumba kamna njana ngobu nono obu kulu abafana befohlani sounds. Sibuze ugibela bemsola ukuthi abalandeli balamukele njani idlalade lakhe.
Asebelizile nasebelicelile hayi bayalijabulela kakhulu kakhulukazi.
Yiziphi ingoma ongathi zihamba phambili impela kuleli dlalade ezithakazelelwa nguZulu?
Ikhona le yegameni lothando.
Mina ugibela bemsolo double problem inkinga zegibela inkinga phezwe yini kanjalo lenkosi kaMpandla kade belo bethikela ngembazo yemkhonto bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla yaqhubekile kwikhonya ngaphandle kwesipaya zamkhonto ezikaMpandla zayilandela zayishona phakathi ensimini kaMkhulu uMagwazi waphuma esephethiza gila zombili wathi kwenzenjani na usakide omnyama ophuma ekudulini kube ngomuzwa kwandlovu amaqudi abikelayo kajeni bayabenyatha obusongabusombi kwinkomo ezadla ekhaya ngokusela belusi yanjalo insedla inyona encane ekhale kamnandi ento abenza kombala abafana belusile bayilandela yakuhambe eze yohlala phezu kwedwaleni nenyosi ezahlula obukhulu bathi bayasondela nje zabathatha maz bagijima kwaze kwanqamuka imbatata yalahleka kuze kube namandla ekangatholakala yonjalo umzacoza acile kade lokhu ngibashaya ngawo namanzi sasekhona ngiyawusebenzisa uzwa la sekhona yiphakathi emzini wakwamalaba madoda lapho kancube ngishaya ingoma siyabangela malaba
idlala teleli abangathanda ukulithenga balithola ngaphi
njengamanje ngisegoli litholakala kiphela esitolo angilifakanga bangalithola mabengangifonela kule number ethi 078-3305-467
akuyiphinde njani
078-3305-467
abalandeli loZulu nje jikelele ungabatshiyela wapha amazwi
ngabatshiyela nje ukuthi idlakazi seliphumile badlele ukhisimusi omuhle baziphathe kahle nabazodrayiva besiya ezweni lokuzalo ezimbabwe bahambe kahle endleleni bangagijima ukugijima kufika ukufika and baphathele abazali into ezinhle ngoba ngikhohlela le namba lethi abazali le ethi bazazi
uphuma ke enkundleni ngale Msola ehamba lefohlani sounds begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili
incwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka kwethu la uhulumende womanyano ngesikhathi ukusehla uMongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho uNkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Lontungami Linkomo, libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.